Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera kurume 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu habisi kuzoguma nyaya wari kuita yekuti vanokanganisa masoja edu. Vana mukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika. Tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhivhi vari mumakamba. Tovapa mapfuma kuti vatendere vachirakidza kuti our country is a country of pride.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kwamurehwa vachiudza hurumende kuti ibvise masoja ayamwaya munyika mese.
Tiri kutyisa ndezvekutumwa maurban areas kuHarare kune over 800,000 vakarejista. Muno muchirwe chaimo mune over 32,000, about 32,000 vakavhota. Last year mukabatanidza ZANU-PF MDC were less than 15,000. Saka iwarning iyoyo kuti ngatirege kugarira maoko. That's why it's important to know kuti vanhu vari kuchibheveyo vari registered here.
ZANU-PF yoita mudumbu neuwandu hwevanhu vanyoresa mumaguta. Zimbabwe inocherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti World Tobacco Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano weMDC Alliance kwamurehwa uyo wapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Vachamisa vati hurumende yavo ichaona kuti matunhu ose asumudzirwa uye munhu achagara munyika zvine chiremera pasina kumanikidzana sezviri kuitika pari zvino.
That way tinoziva kuti murehwa inode. Yes. That way tinoziva kuti mutoko inode. Yes. That way tinoziva kuti mutawatawa inode. Kwete kungoti moita wapusa wapusa madzima magezi motanga kurova mari semwari yemusana. Izvo zvatizvide izvozvo. Tinoda kugadzira nyika, tinokugadzira. Ende tine magweta arimo. Tine shasha kamainjiniya arimo. Kuitira tigadzire nyika ende kupi? Chechipiri chatiri kugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika. Pagavernance. Hatisi kuda kuti sarudzo dziitwe futi dzokuti tinoramba tichitaura zvokuti ngamuye maobserver maminimum conditions mareforms. Kurakidza kuti we are backward. Takaenda kunohwa hondo kuitira tione one man, one vote. Vati mukatarisa zvakarwirwa natongogara zvisati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nachitepa zvisati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nalookout masuka zvisati zvazadzikiswa. Sadzamukoma Nikita Mangena zvisati zvazadzikiswa. Tofana kudzokera ipapo tinokoshesa nyaya yatakarwira rusununguko hondo yedu yekuti munhu akodzere kuvhota asingamanikizwipo kuvhotera.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vekwamurehwa vatora mukana uyu kushora zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvokuisa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vati muhurumende yavo masoja achange ari pamutambarakede achidya nyama agere kumabharaki avo ukuwo mapurisa achiremekedzwa.
Kwanzi masoja mamwe akadiployiwa mumaruwa. Munozviziva ende nyaya yavari kutaura yekuti mabhinya is their strategy yekuda kutraya kupinda mumaruzevha tinozviziva. Tizambamatisa? Vatsotsika? Mbada isati yadya mwana wayo inotanga yakupombera kuti unonhuwirira sembudzi. Tiri kuvaziva gemu yavo. Vati rwendo runo regandi kunze. Vachademba? Kudemba kuti mudzara tsvangirai dzoka. Munhu uya wakatisiyira chinyavada. Wozu unoti accept? Isu hadisi kuzoguma nyaya wari kuita yekuti vanokanganisa masoja edu. Vana mukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika. Tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhivi vari mumakamba. Tovapa mapfuma kuti vatendere vachirakidza kuti our country is a country of pride. Munhu anoshanda ari musoja anofananga ane badge of honor in the country.
Vachamisa vaperekedzwa kwamurehwa neutungamiri webato ravo kusanganisirawo mutevedzeri womutungamiri webato reMDCT, Engineer Elias Mudzuri, pamwe nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube vatendai biti nevamwe. ZANPF inoti iri kugadzirira sarudzo zvakasimba kuburikidza nekuvandudza mapazi ayo epasi. Izvi zviri kuitwa mangwana munyika yose. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Nengo yebazi repamusoro repolitibhiro mudunhu remashonaland west, amai Priska Mupfumira vaudza musangano weprovincial coordinating committee kuti mangwana nhengo dzose zvisine nezvigaro zvavo zvepamusoro dzinofanirwa kuenda kumasero kwavo kunoona kuti kuchine vanhu here. Amai Mupfumira vati vanofanirwa kuona kuti nhengo dzavo dzose dzakanyoresa kuvhota here uye kuti masero evanhu ari kuwirirana nepavakanzi vavhotere.
Mutambo unenge watitsvukirei. Sezvamaona kuti tavakadzi nhasi tiite mapcc mangwana national cell day kati masero atakaita kare asiri kupindirana neworld based polling station totombokanganwa including me. Sero rangu kwadai ndiri rakachinjwa ndandida kuvhoterawo. Tinofanira make sure kuti masero edu ari kupindirana nepatiri kuvhota. Tiri kunzwanana. Chechipiri, tinoda kuchenga zvakare kuti tiri registered here pachedu tichitaurirana vasina zvandangoitaurwa ndizvozvo.
Amai Mupfumira vati bato ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota mumaguta uhwo hwavanoti hwakanyanya. Nekudaro vanofanirwa kushanda nesimba kuti nhengo dzavo dzisati dzanyoresa kuvhota dzinyorese.
Tiri kutyisa ndezvekuti mumaurban areas kuHarare kune over 800,000 vakarejista. Muno muchinhu ichaimo mune over 32,000 vakavhota. Last year mukabatanidza ZANPF MDC we less than 15,000. Saka iwarning iyoyo kuti ngatirege kugarira maoko. That's why it's important to know kuti vanhu vari kutendevenyu vari registered here.
Vachitaura pamusangano mumwe chete chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vati manyepo ekuti vakanoongorora sarudzo dzekuRussia nedonzo rekubirira sarudzo dzegore rino munyika.
Tiri kungoenda tichidaidzwa kwese kwese kunoobserva. Ibasa ratinongogara chikwetu. Changosvota ava ndechekuti kwakaendwa kuRussia, because Russia iri kunzi ine mhosva yekuti yakatipa zvombo zvakaparadza vadzvanyiri vaSmith. Saka MDC separati inongoda kungotapa mashoko ekumadokero nezvisina kodzero. Ikangoona zvizere kuti Russia yatopindira mune nyaya dzayo, chaiyo chii pamuchato wedhongi nebere Russia neAmerica dzikatukana.
Bato reZANUPF rakaburitsa mitemo ichatevedzerwa mukusarudza nhengo dzaro musarudzo dzemaprimary elections iyo vakawanda vari kuchema chema nayo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti World TB Day paurongwa hwaitirwa kudziva resekwa muHarare. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Achitaura paurongwa hweWorld TB Day, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vati vanhu vanofanirwa kubatana mukurwisa chirwere cherurindi icho chanetsa munyika. Vaparirenyatwa vati nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi.
Muno munyika TB yakawandisa kuMatabeleland South, Matabeleland North nekuBulawayo. Ndokune mahighest incidence edu eTB. Indaa yekuti makanye maprovinces anoita border nekunana South Africa.
Asi Dr. Parire Nyatwa vatiwo chirwere ichi chava kuramba kudaira mushonga zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga yavanenge vapiwa apo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
Takaona zvakare kuti pane TB yekuti kana uchipiwa mishonga yako iyo TB yacho inoti handisi kuba mishonga iyoyo, handibvume kundwa nemishonga iyoyo. TB yacho inorizisa mishonga yaunenge uchipiwa, inonzi TB resist, inonzi drug resistant TB. Ende taona kuti yakusvika kuma 14%, especially ku 14% vaya vakambotritwa vorega kutritwa, otritwa futi 14% yacho vanenge vane TB inorizisa kuti haiwa mishonga iyo haiwa. Saka tidi kuti tisvike ipapo. Kana wabatwa neTB rapa, haigona kuti warapwa masvondo matatu kuti handa abhoo woregera, ndopo unozosvika paiyoyo inonzi TB inenge yakuresista.
Dr. Wilbert Bara, avo vanoshanda mubazi reutano mukanzuru yeHarare, vatiwo chirwere cherurinda chinonyanya kubata varume kudarika vakadzi. Vatiwo chirwere ichi chakawanda munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South.
Inonyanya kunetsa vanhu vechirume kukunda madzimai, ende inonyanya kuwanika kunzvimbo dzatinoti mahigh density areas, marokisheni. Tichikombe ya nekuma high density, kuma low density areas.
Tabara vati makiriniki ekanzuru yeHarare ava kushandisa mishina mitsva inokurumidza kubata chirwere cherurindi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva roga roga nechirwere cherurindi pasi rose. Dingindira rezuva iri gore rino rinoti Wanted Leaders for a TB Free World. Ndakamirira Studio 7 kudziva rasekwa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Zvuru nezvuru zvevana vechikoro muAmerica zvaratidzira muWashington DC zvichiti hazvisi kufara nemitemo ine chekuita nepfuti. Kuratidzira uku kunotevera kurayiwa kwakaita vana vechikoro kudunhu reFlorida nguva pfupi yapfuura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Danisa Emaluwa, vanoti vanovimba kuti kuratidzira uku kuchaita kuti mitemo yekuti munhu ave nepfuti iomeswe nehurumende. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndauya kuno kuWashington DC nevana kuti tizoona svanduko nemaziso edu. Zvinhu zvandaigara ndichingorangarira kuti isu makuru atakaita kuti chinhu chaityisa nokuti takakura nehondo. Hapana munhu aitomboda kunzwa nenyaya yepfuti nokuti vanhu vazhinji vakatsakatika nenyaya yepfuti idzodzo. Ndosvika kuno kundiona kuti pfuti yaya inototambiswa zvayo. Zvaigara zvichindinetsa, saka ndinonzwa kufara chose ndichiona vana vechidiki vachida kushandura zvinhu, kushandura mafungire evanhu, kushandura hunhu hwevanhu hunochinjwa nevana ivavo, nokuti ndo vatungamiri vamangwana. Ndiri kufara chose kuti ivo vana vechidiki vatakazvara munomu ava ndo vaakuzoshandura, ende havana rusarura ganda ivo vaone kuti munhu uyu munhu mutema kana kuti murungu. Vanongoona vanhu vongoona chinhu chavanoda kushandura, ichocho ndochavanonyanyisa maziso avo matiri.
Sechizvarwa cheZimbabwe chine vana vakazvarirwa muno, munoona pane zvichasanduka here mukufora kwamuri kuita uku nhasi?
Handine tarisiro. Vana ava vari kushandisa inonzi social media. Social media iyo ine simba nekuti inosvika kwese kwese. Saka simba iroro ndo vari kushandisa. Zvinoizvi vechikuru patichatanga kuti password racho chii, social media vana vatova ne millions of people vanenge vakwanisa kuti vabate. Saka pidi yavo yavanofamba nayo hatikwanise kuibata. Saka izvozvo ndo vichashandura zvinhu, kuti vachashandura mafungiro evanhu. Mukushandura mafungiro evanhu ndokuti vanhu vavhote vachinje zvinhu. Saka ndiri kufara chikuru nokuti vane simba ende vane tarisiro, vari committed. Havasi vanhu vakamirira zvematongero wenyika, ndozvimwe chinhu chanyanya kundifadza. Havana bato ravakarerekera kuti iri kana kuti iri. Saka ivo vakamirira ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu, noti kuti pane bato ravakamiririra riri kuvatsigira. Saka ndozvimwe zvinhu zvandaona kuti chinhu ichi chinoramba chichienda kumberi nokuti havana bato ravakamirira. Vakangomirira ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu zvamangwana. Saka ivo vari vatungamiri vamangwana.
Avo vanga vari amai Danisa Emaluwa vachitaura vari muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bambu ranga rakateiwa mumotokari raputika nhasi muguta reAlexandria kuEgypt. Vanhu vaviri vakafa uye vanhu vana vakakuvadzwa. Bambu iri rinonzi ranga rakanangana nemukuru wamapurisa muEgypt mazuva maviri nyika iyi isati yaita sarudzo yemutungamiri wenyika. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kumbokurukura nemadzimai vanga vari muno muAmerica kuNew York kumusangano weCSW 2018 uyo wakapera nezuro. Musangano uyu wanga uri kuzeya nhunha dzinotarisana nemadzimai nyanya vekumaruva. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve kuti vakaona sei musangano wegore rino.
Makadi henyu muri eZimbabwe, muri kutaurawo ndimai Mutsvangwa, senator wenyu, minister wenyu weprovinsi yeManicaland, ndiri zvakare mukuru wemadzimai ari mudare reparamende ratinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Muri kutaura neni ndiri kubva kuUnited Nations kuno kuNew York. Gore rino takanangana netimu inotiyo tinofanirwa kusimudzira vanogara kumaruwa, vana mai nevanasikana vedu vanogara kumaruwa, nokuti nyaya yetinenge tirwisa inyaya yekuti hapana anofanirwa kusara kumashure. Dzimwe nguva kana tichitaura nenyaya yekubudirira kumadzimai, tinenge tatarisisa chete madzimai vangadaro vari mumadhorobha, asi iye zvino takutaura takanangana nekutarisa kuti chinonyanyonetsa madzimai nevanasikana vari kumaruwa chingave chii, zvingagadziriswe sei. Nokuti nyika dzese dzakabvumirana kuti nyaya dzekusimudzira madzimai inyaya dzehuman rights, inyaya dzinofanirwa kuitwa nenyika imwe naimwe pasi pano. Saka nyika dzese dzinoungana, taita zvaka zvinokosha zvikuru, zvinorumbidzwawo nevamwe paUnited Nations pano kuti kuZimbabwe makaita zvakanaka, makapa vanhu minda, mukapa madzimai kumamisha minda.
Manga makawanda sei makauya makamirira hurumende, uyezve pane zvamungati madzidza here zvamuchanopakurirawo vamwe pamunodzokera?
Zvakawandisa zvatadzidza. Takauya takawanda madzimai takamirirawo nyika yedu. Ndinofara kuti nditaurire mhuri yeZimbabwe kuti aiwa, mureza weZimbabwe takausimudzira. Hapana akauya kuUN gore rino asingazivuwo zviri kuitika kunyika kwedu. Takaita yavanoti side events tichiratidzira basa guru retinoita semembers of parliament. Rinoitwa na first lady wedu mai Mnangagwa, vakauya vakati join nao vachiratidzira basa ravakanga vaita, kunyanya vachifambira kumaruwa kwavaiona kuti madzimai vagoonekwa kunzi vaya vane zvirwere zvatinoti cervical cancer vakurumidza kutariswa varapwa so that madzimai edu anoramba vari healthy.
Manero akanaka indinoitwa pauri namupariwa remember of parliament ye mfakose constituency kuZimbabwe iri muHarare constituency yangu uyezvo ndiri vice chairperson weWomen's Caucus kuZimbabwe tiri kuno United Nations nedonzvo rekuti tizoona kuti titauri nekunzvera nyaya dzinobata-bata vanhu kadzi pasi rose. Munoziva kuti kunoku kunenge kuchitaurwa nenyika dzese, mudzimai wese ane chekuita nekumiririra vanhu mudare reparamende, mungava mucivil society, mungava mudzichechi, vanhu vese vazhinji ivavo vakamiririrwa nevanhu vatungamira. Ndingati nyaya dzakanyanya dzatiri kukurukura nezvadzo dzinosanganisira nyaya dzehutano. Kana tichitaura tichiti mhuri, tinoona kuti kana pasina kurarama kwakanaka kune pakati pemagariro evanhu, vana nemadzimai ndo vanonyanya kuwanikwa vachitambudzika. Totarisana nenyaya dzedzidzo, tiri kuona zvakare kuti nyaya idzodzo ndedzekuti madzimai kana kuti vana vazhinji zhinji pasi rese, munoona kuti vanasikana vanonzi vasaende kuzvikoro kuitira kuti mwana mukomana ndiyo oenda kuchikoro. Saka munozoona kuti vana mai vanosara vakutambudzika nevana vasikana nekuda kwekuti vanenge vasina zvikoro zvakakwana. Toenda zvakare tiri kutaura nyaya yekurarama mumaruwa, yatinoti madzimai vari mumaruwa areas. Kurarama kwavo kana kusina hutano, kusina dzidzo, kusina mvura, tiri kubata-bata futi nyaya dzekuti mukawana mvura yekunwa isina kunyatsoita zvakanaka, hapana kurarama kwakanaka, hapana kubata kwakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tichinzwawo Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuregerera vasungwa vanokwana kuita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanga vari mumajeri emunyika akasiyana-siyana. Aka akasiki kutanga kuti vasungwa vange vachiregererwa, asi tinoona kuti vakawanda vacho vevasungwa kana vachinge varegererwa vanowana zvakare nzira dzekudzokera nadzo kumajeri iwayo. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano rinoshanda nevasungwa vanenge vabuda mumajeri reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vaEdison Chihota. Togamuchira nemufaro pastudio 7 vaChihota. Vachota, tinoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora danho rekuregerera vasungwa vanokwana kuita zviuru zvitatu kubva mumajeri. Mungatiudza kuti muri kutambira sei danho iri?
Tichekutanga chatoda kuita kutenda mutungamiri wenyika nedanho ravatora nekuda kwekuti vanhu pavanga vagere mumajeri vanga vasina kugara zvakasununguka kunyange zvazvo varimo nekuda kwekupara mhaka. Asi ugare hwemujeri pari zvino hauna kunyatsotimirira zvakanaka nekuda kwekuti majeri edu mamwe acho akazara. Tine majeri akaparana nemarimandi anokwanisa kuti ave anobata vanhu vakawanda panguva imwe chete. Saka anozotarisira vanhuwo vakafanana naivavo vanenge vachipika mhosva dzavo pakunyatsogara pakanaka. Saka naidonzo ratinoona kuti ratorwa zvakanaka, tinoda kuti titarise mamiriro akaita upfumi hwenyika panguva inei. Totarisazve mamiriro akaita iyo nyika yacho pache zvayo, kuti kana munhu akagara mujere, tine vanhu vari kuramba kuenda kumabasa vari kuchipatara vanoti vanoda kupuwa mari inoita kuti vaite basa ravo. Iye wogara mujeri paanochengetwa nemari inongobvibva muhomwe yehurumende pasina chimwe chinhu chinoitika. Ndaifungira kuti vanhu vakaza tikazvitarisa nenzira iyoyo, chimwe chinhu chinoda kutaura kuti munhu uyu ngaabatsirike. Zvikuru sei kupuhwa padoni kwaitwa kana kuti kuregererwa kwaitwa namutungamiri wenyika kuvanhu ava, havasi kungotsvaga vanhu njee, asi kuti vari kutsvaga vanhu vane mhaka dzavo dzavanoona kuti idzi dzinokwanisa kuti dziregereke.
Saka imiwo sesangano zvii zvamakagadzirira iwo vabuda mumajera.
Nekuda kwekuti tenge tichishanda navo vari mukati mehusungwa vachidzidziswa mabasa emaoko, mabasa ekuita nepfungwa. Zvinhu zvatinotarisa kuti vachauya tichigara pamwe chete tichiona pasinokwanisa nezvinokwanisika kuti vaite tobatsirana navo kuchienderera mberi kuti vagadzire upenyu hwavo.
Mashoko amungataurirawo vanhu vane hama dzabuda idzi, nekuti tinonzwa vamwe vachiti kana vadzokera kujeri vasungwa zvakare mushure mekuregererwa vachiti havana kutambirwa kunze uku neveukama. Zvii zvamungataurawo?
Ini ndaingokumbirisa kune veukama zvikuru sei kunyika kuti anotadza ihama yako, anota iwewe kuti uve naye kumuchengetedza nekumubatsira kuti asazowanikwa achipinda munjodzi iyoyo zvakare. Ukaregera kumukomera kana kumubatsira, dambudziko iroro rinoramba riripo. Harinetse iye chete, asi kuti rinonetsa newe, nekuti mangwana ndiwo uchange uchiona kuti kwaari ikoko anoda kunoonekwa, ndiwo zvakare unenge uchida kupinda dambudziko iroro. Saka tiri kukumbirisa zvikuru voruzhinji rwevanhu kuti kana vanhu havasvika vatambirei nerudo, vamwe vacho vatove nechungu dzekuti vagare mudzimbo dzavo ngezvakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachiota.
Maita zvenyu.
Manga makateerera kuna Sachigaro wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vaEdison Chiota, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndoti tosangana zvakare muzvirongwa zvedu zvinotevera.
Sangano reDiaspora Care Forum DFACO rabatsirwa nhasi nezvinhu zvekushandisa mumatunhu aro ari kuchamhembe kweAfrica. More Blessing Mundlonga Njoma anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavatambidzwa zvinhu zvekushandisa, munyarikani weDicafo vaAustin Moyo vati sangano ravo rinofara zvikuru nezvaitwa nekambani yemuSouth Africa yeCTI. Vati kubva nhasi sangano ravo richange richisimudzira chirongwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura kunze kwenyika.
Tine kufara chaizvo nhasi because maforms atanga takamirira, maregistration forms asvika and maagents edu ava ready kuti vachatanga basa nhasi vachiendera mberi vachisaina vanhu. And one important thing yatawana kuti vaisa mumaform edu i10 rand per month yekuti kana chitunha tienda kumusha tinoenda nendeke. Tazvifarira chaizvo izvozvo.
Mukuru wekambani yeCTI Valor Persons vati kambani yavo yabatsira DICAFO nechinangwa chekusimudzira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri. Mukuru weDicafo vaSox Chikowero vatiwo sangano ravo richaendesa zvavapiwa kumatunhu akasiyana siyana ari muSouth Africa uyewo nenzvimbo dziri munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica. Asi vati izvi chaitwa kana vachinge vaparura mapazi munzvimbo idzi.
Maforms atinawo achaendeswa kuma areas akasiyana siyana kwese kune vakaratidza interest yekuti vanoda kuti vajoine. Tine Mpumalanga tiri kuitarisa kuti tingaendesa sei maforms ikoko, Limpopo, Northwest neCape Town nemuno muJohannesburg. Ende tiri kutodaidzira kuti kana kune vanoda kuve maagents edu mashoma, kana vanoda kunge vachida kuita maagents vanotengesa this policy kuti vanenge vachitibatsira kuti vange vachitimaketera this product. Tinoti dai vandibata namba dzangu vachinata kuti tivatraine tichiuya isusu nemaundertakers tovatraina kuti vaite maagents kuti basa redu ritirerukire.
Vachikowero vati pane vanhu vanopfuura 50 vakaratidza chido chekuva vamiririri vesangano ravo mumatunhu akaita seSekunda, Limpopo neCape Town muSouth Africa. Vatiwo kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuratidzawo chido chekuve nhengo dzesangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos 2, ZPC Kariba 0, Harare City 1, Bulawayo City 0, FC Platinum 2, Yada 0, Mutaro City 2, Chapungu 3. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anouri kuoneka ini mufaro ari muno muWashington DC. Ndini wenyu Ray Choto.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.